Mureza weZimbabwe munhafu wakasimudzwa mudenga nemugovera zvichitevera kukunda kwakaita chikwata chemawarriors icho chakarova Malawi pamusha payo 2-1. Zvibodzwa zveZimbabwe zvakabva kuna Cuthbert Marajila naKama Biliyat uku Malawi ikamiririrwa naJohn Panda. Mumwe mutsigiri wenhafu vapinda kupenda vanoti mudzimai wavo akavaurayira huku vachifarira kukunda kwemawarriors.
Tiri kunzwa manyukunyuku. Mukadzi wangu akatouraya huku nezuro nekuti tanga tagarisa tichingodyiwa.
Asa mupenda vanoti vari kukumbirawo kune vanotungamira nhabvu veZimbabwe Football Association kuti vagadzirise gadziriro yevatambi vemawarriors apo vari kusangana neGuinea muna Gunyana muNational Sports Stadium.
Zifa inofanira kuti vakomana vagare vakagadzirira zvakakwana nekuti nezuro takangowinawo hedu asi vakomana vanofanira kugadzirira.
Vakutenda havasi voga vari kufara nezvakaitwa nemawarriors. Vamwewo vacho vari kufara dziva munyaradzi tsengwe avo vanoti mawarriors ngaarambe akadaro.
Hati kufana nazvo sikuru tirikutozvikurudzira zvokudai aramba akadaro.
Mumwe mutsigiri weHighlanders vasimba rashe mahachi vanoti vawana rufaro mushure mekugara vachingochema chema nenyaya yekudyiwa kwemawarriors.
Mawarriors akatamba bhora rinofadza zvikuru ende takafara nokuti hapana munhu aiexpecta kuti vangawina kunzvimbo yakadaro nepreparation yavanga vanayo yanga isina kunyatsomira mushe asi zvafadza zvisingaiti zvavaita.
Panguva iyo Mawarriors ari kupemberera kukunda kwaakaita vanotsigirawo mutambo werugby vari kufarawo zvekare mushure mekunge maSeboz arovatinya 28-20 mumutambo wakatambirwa pamberi pemhomho yevanhu kuPrince Edward School. Chikwata ichi chinofanira kukunda Namibia neTunisia kuti chitore zvekare mukombe wemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ini Michael Kariati.